munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 9 muzimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji, asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira, pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sosve nemuromo. Unozviziva kuti kana uchigara mukandini hauchai ususu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu, asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa. Tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana siyana, ko zvinoshayikwa kune dzimwe nyika maminerals anosvika kudarika 50. Asi hapana chine vana vezimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa, kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka, hatina mureza weupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza wemufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu, tichidyawo tine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika, vari chidyiwa pane kutanga vachidya.
Vamurangagwa vachitaura kunational sports stadium vati ivo vachagadzirisa zvinhu zvakawanda, vachikurudzira kuti vanhu vabatane munyika.
Aiwazve muromo hauzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yezimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagarotaura ndikati zvanza zvinogezana, tiridhi nemupindira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nokuvangidzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna vamunangagwa, uyai tigokedzane njere, isu tinadzo. Uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe, vanhu vawane mabasa, vanhu vawane muzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadzirisa tiende mberi.
Vachamisa manga makokowo here kumhemberero dzekunational sports stadium dzanhasi?
Isu hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu, tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka hai itinongoti haa ngavaita havo zvikoni zvikoni mimba yedu negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kuchitiza, hakuna munhu anogona kushodza mbudzi dzemuridzi.